Kunyange hazvo vamunangagwa vawedzera mazuva enational lockdown, vamunangagwa vawedzera nguva yekuvhurwa kwemabhizinisi nezvitoro zviri kushanda kubva panguva dza8 mangwanani kusvika panguva dza5 masikati. Vamunangagwa varerusa nguva dzekuti vanhu vasafambe-fambe kana kuti curfew kubva panguva dza8 manheru kusvika panguva dza5:30 mangwanani. Vatiwo huwandu hwevashandi vehurumende vari kuenda kumabasa wawedzera kubva pazvikamu 10 kusvika pazvikamu 25 kubva muzana. Vamunangagwa vati vanhu vacharamba vasingabvumidzwe kufamba pakati kwemadhorobha, uye ndufu dzicharamba dzichipindwa nevanhu 30, uye magungano ese acharamba asingabvumidzwe. Vatiwo zvikoro zvicharamba zvakavharwa panguva yelockdown. Vati vanovimba kuti matanho avatora achaderedza uwandu hwevanhu vari kubatwa necovid-19.
The extension will allow the number of active cases and those who are still in incubation to recede. This extension should cause a great reduction in the pool of infected.
Izvi zvichaderedza uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checovid-19 uye kubatsira vashandi vezveutano kuita ongororo yemhando dzeutachiwana hwecovid-19.
Vamunangagwa vati makambani anoda kuvhura anofanira kuona kuti vashandi vavo vaongororwa pachitevedzwa zvinodiwa neWorld Health Organization. Misika icharamba yakavhura, uyewo vamunangagwa vati vanozvishandira kana kuti informal sector vachabvumidzwa kushanda chete kana vachinge vatevedzawo zviga zvebazi rezveutano neWorld Health Organization zvekudzivirira kupararira kwecovid-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.